manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 25 2020 makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi maviri nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vana.
Hatisi kuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere ichisapararire.
Mutungamiri weLead muzvare Linda Masarira vanoti havasi kufara nekudzikiswa kwenguva inochengetedzwa vanhu vanopinda munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Asi hurumende inoti hapana zvayakatadza pakudzikisa mazuva aya.
Vanhu vazhinji vakauya kunoku vachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko mabasa hakuna mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani regai ndingoramba ndiri muno.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvoramba kudzokera kumusha zvichiti zviri nani kutambudzika zviri muBotswana pane kudzokera kumusha uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi maviri nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvisere pasi rose. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, muzvare Linda Masarira, vanoti havasi kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu anenge apinda munyika achibva kune imwe nyika. Mashoko amuzvari Masarira anotevera danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva equarantine kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva manomwe. Muzvare Masarira vanoti izvi zvichaita kuti chirwere checovid-19 chipararire zvakanyanya munyika.
Bato reLabour, Economists and African Democrats LEAD riri kupikisa kudzikiswa kwemazuva anochengetedzwa munhu yatinoti quarantine pachirungu kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva masere nekuti World Health Organization rinova bazi rinoona nezveutano rine mazuva rakatara nekuti rakanga raona kuti pamazuva iwaya chirwere chinenge chagona kunovhenekwa chaonekwa kuti chiripo here pamunhu kuti achipo munhu aakuzikanwa kuti anorapwa sei. Saka toona hurumende yedu yadzikisa mazuva iwaya tichiona zvakare njodzi pamberi apo nekuti vanhu vaive vachasunungurwa kubva mukuchengetedzwa uku vachabudamo vachienda kunogara nevanhu chirwere checho zvinobudikira vaveko zvinozoita kuti chirwere checoronavirus kana COVID-19 chipararire mukati menyika yedu uye isu senyika tisina nzvimbo dzeutano dzakatsarukana. Saka sebato tiri kukumbirisa zvikuru kuti hurumende yedu igone kunoshandisa mazuva akatarwa nehu.
Sei musiri kuwirirana nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvaipa kuti idzikise mazuva kubva pamazuva 14?
Hatisi kuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere ichisapararire. Mumwe nemumwe mukati menyika inoyi ane donzvo rekuti aone kuti chirwere ichi hachisi kupinda mukati mevanhu, nekuti chikazozara mukati menyika yedu tichasangana nerufu rwakawanda. Saka tinoona zvakare kuti mazuva aya adzikiswe vanhu vabude mukwarantaini imomo vasati vavhenekwa zvakakwana, chisati chaonekwa chirwere chirimo kana kuti achimo, chinhu chinenge chakaipira nyika yedu neraramo yeruzhinji rwevanhu veZimbabwe. Saka tinoramba takasimbira nekukumbira hurumende kuti ishandise iwo mazuva akatarwa nehu ekuchengetedza vanhu muquarantine kuti chirwere chisatekeshere mukati menyika yedu ino yeZimbabwe.
Mumashoko enyu amakatumira kune veruzhinji nezuro, makakurudzira kuti hurumende ikoke masangano ose kuitira kuti papanganwe mazano padambudziko reCOVID-19. Chii chakapa kuti mupe kurudziro iyi yakadai?
Takakumbira hurumende kuti ishedze mapato ese anopikisa, nekuti chara chimwe hachitswanye inda. Mazano anogona kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana, uye bato rega rega rezvematongerwo enyika riri mukati menyika ino rine mazano ari nawo. Nguva ino haichazi nguva yekuti isu tisu takapakata, asi yanguva yekupangana mazano kuti todii sevana vanyamunhu kuti tigone kunoona kuti chirwere ichi hachitekeshere. Hurumende yedu pachezvayo yakamira yoga, haina zvizhinji zvainokwanisa kuita, asi tikaita mazano marairanwa tinoona kuti tinogona kuwana zvakare mikana yekuti tobatsira sei mamiriyoni evana veZimbabwe vari mukutambudzika izvozvi burikidziro nelockdown iyi yatiri. Hatishada kuti tirambe tichinzwa nyaya yekuti kana kuti kuna kanzura kana kuti MP werimwe bato azorambidzwa kupa vanhu chikafu munharaunda yaari.
Mukapiwa mukana wekupangana mazano nehurumende, zvichaizvo zvamungaikudze hurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Chokutanga chatingaudza hurumende yedu kukoshesa vechikuru nevari kurarama neurema nevari kutambudzika kuti vagone kunoona rubatsiro panguva ino yelockdown. Chechipiri chatingapanga hurumende yedu ndechekuti vagadzire homwe yekupa vechidiki vakanga vaine mabasa ave maoko vari kupunzirwa pekushandisa, kuti kana tinge tabuda mulockdown umu vakugona kuenderera mberi nekutsvaga pfuma nekuzvichengetedza. Chechitatu tinovapanga zvakare kuti dai vamboisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe pamberi, vambomira kuita humbimbindoga, nekuti isu sevana veZimbabwe kana tisiri kufara tisina pfuma yatiri kugadzira, hapana upenyu hunenge huripo. Nyika yedu inoramba iri mumambure enhamo, matambudziko nemadzudzo. Saka tinongovakurudzira kuti ngatikoshesei hutano, ngatikoshesei zvakare raramo yevana veZimbabwe.
Munoona here hurumende ine chido chekunzwawo pfungwa dzemapato akaita serenyu pakurwisa chirwere cheCOVID-19?
Mukuona kwedu nemashoko atinombotumira apo nepapo, tinoona zvimwe zvatinenge takurudzira zvichizadzikiswa. Saka saizvozvo tinoona kuti hurumende yedu ine chido chekunzwa. Zvakare dzimwe dzenguva vanozadzikisa zvatinenge tataura, asi tinenge tichida kuti tigone kunopangana mazano takawanda kuti togadzirisa sei nyika yedu maererano nenyaya iyoyi yecoronavirus, kuti tingachikunda sei chirwere ichochi. Isu sebato takati kumboshedzera kuti vambovhurira vana godobori vedu vambovashedza vagara navo pasi vapangana navo mazano, nekuti pazviro kwazvo hakungashei kwemishonga yedu yechinyakare inogona kurapa hukosha ihwohwu. Dzimwe nyika vari kukuta nevachishandisa mishonga yavo iri kubva kuna vana godobori wavo. Chakakosha ndechekuti tiraramise nyika, tiraramise mwana wese wemuno muZimbabwe. Tinotokumbira zvakare kuti vambotora mukana wekupangana mazano nana godobori vari muno mukati menyika yedu.
Ava vanga vari mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats kana kuti LEAD, Muzvare Linda Masarira, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe divi rehurumende pamashoko aMuzvare Masarira.
Mazuva anotarwa
kuti munhu ange ari pa self quarantine kana pa compulsory quarantine achipinda munyika haana kumiswa kuti ndaakati asikakwanisi kuchinjwa nezvikonzero zvakawanda. Chikonzero chekutanga ndechekuti vamwe vanouya vaine ma certificate of fitness vachizikanwa kuti havana chirwere. Saka izvozvo zvinoita kuti mazuva emunhu agone kuonekwa kuti haafani kusvika 21 days kana also akakwanisa kubva atestwa muno nema rapid test kits edu aya. Aya anotiratidza kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana chirwere within 3 days. Saka izvo zvinogona kubatsira kuti mazuva edu ekuita quarantine munhu asaramba achiwedzerwa kusvika kuma 21-14 or so agumire pa 7 days, nokuti panguva iyo tete tatoona kare kuti munhu haana chirwere nokuda kwezvandataura.
Mapato anopikisa vari kuti danho ramakatora sehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu asati apinda munyika richaita kuti chirwere checovid-19 chinetse kurwisa. Munoti kudii nemashoko aya sehurumende?
Makatora sehurumende harisi kuzokonzera kuti chirwere chipararire nechikonzero chekuti tichiri pamaguidelines eWorld Health Organization ekuti we test, we trace, we isolate, we treat my patients COVID-19. It also tracing inosanganisira vanhu vakasangana navo panguva yavanga vasati vaziva kuti vane chirwere checovid-19. Saka hatisi kuona paine njodzi pakudzikisa mazuva equarantine anepwa munhu kana achipinda munyika.
Mukutora danho rekudzikisa mazuva aya, makawanawo here divi reWorld Health Organization?
World Health Organization vari kukurudzira zvimwe chete zvatiri kutaura kuti we test, we treat, we isolate, nokutsvaga kuti vanhu vakasangana nani nani. Saka iyoyo ndo procedure iri kushanda kose kose. Kune dzimwe nyika vanhu havasi kutomboitwa quarantine compulsorily. Vanhu vari kupuwa ma self quarantine woenda kumba kwake unogara mumba make kana even atova nechirwere chacho anogona kunge ari mubedroom make achipiwa chikafu nemhuri yake. Vana vake vari kune mamwe marooms. Chinorambidza ndechekuti aite interact ne the rest of the family, but some of the people in other countries are actually choosing kuti ndoda kugara kumba kwangu ndichitreatwa ndiri ikoko. Then kune dzimwe nyika kuna UK uko munhu anotozotorwa kuenda ku hospital kana ari kutadza kufema. Kana achiri kugona kufema, chirwere ichi chinogona kutorapika kana kupora munhu achiri kumba kwake. Saka hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Danho relockdown rakaitwa nehurumende riri kubatsira zvakadii mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus?
Shoko yekuti chirwere chinogona kuva chinonetsa kurwisa angangova maonerewo evamwe, asi semaonero edu takwanisa kurwisa chirwere ichi nelockdown yakadeclarewa naPresident ED Mnangagwa ye21 days vakawedzera zvakare ne14 days. Tiri kuona kuti madanho iwayo aita kuti tiite flattened curve yedu yemainfections. Tiri kuona kuti dei tisina kuita saizvozvo mainfections edu akura chaizvo. Saka senyika tiri kuona kuti tagona ende tiri kuramba tichigona chirwere ichi hachizofa chakaita mukurumbira zvakanyanya munyika muno.
Ava vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Energy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogara muBotswana zvinoti hazvidi kudzoserwa kumusha nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe kana zvichienzaniswa neupenyu huri muBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Inge hazvo vanhu vakanga vanyoresa kuti vadzoserwe kumusha pachishandiswa mabhazi emuBotswana, vanhu ava vava kudududza pazvibvumirano zvavakanga vaiita. Vazhinji vavo vanoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, nokudaro zviri nani kuti varambe zvavo vari muBotswana vachishupikira vari munyika iyi. Mumwe wevanhu ava muzvari Excellent Mombeshora, avo vakanga vanyoresa zita ravo kuti vadzoserwe kumusha, vanoti vashandura mafungiro avomushure mekuona kuti zviri nani kutambudzikira vari muBotswana pane kuendeswa kumusha. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaOscar Tendende vanoti hurumende yeBotswana iri kutora matanho akasimba mukudzivirira kuparara kweCovid-19 munyika iyi kana zvichienzaniswa nezviri kuitika munyika izvo vanoti vanoona upenyu hwavo hwakachengetedzeka zvakanaka muBotswana pane kuti vaendeswe kuZimbabwe.
Uri kuona vanhu vakazara sekumbare uchiona dzimba dzichipwanywa sekuGlenview mainformal settlements aya vanhu vakangoungana pakati mara paita munhu wana neuti utachiona zvoreva kuti izvo vanhu vese vane percentage iri pamusoro kuvaone utachiona.
Asi mugwaro ravakanyorera hurumende svondo rakapera mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vakazivisa kuti kune zvezvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvanga zvakatarisirwa kudzoserwa kumusha kuburikidza nerubatsiro rwemabhazi kubva kuhurumende yeBotswana. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana maunit downwardza studio 7 kuti zvezvarwa zveZimbabwe makumi mapfumbamwe nemumwe chete ndizvo chete zvakadzorerwa kumusha kubva pakatanga urongwa uhu. Asi mashoko aya anopesana neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa munyika iyi hwakaziviswa nemasangano akasiyana-siyana. Hurumende yakamboti paPlumtree paiva nevanhu vanodarika mazana maviri vakabva kuBotswana vaiongororwa chirwere cheCovid-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Asi vamwe vakataurwa neStudio 7 svondo rapera vakati paPlumtree paive nevanhu vanodarika mazana mana. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagaruro evanhu uye vachidzidzisa pakaboroni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba kudzokera kumusha nokuda kumamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo.
Vanhu vazhinji vakauya kuno kuvachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regai ndingoramba ndiri muno chero zvikadii ndichingowanawo chero hazvo mavanhu vasati vatendekwa kufamba iko zvino. Asi vachine tarisiro hamenewo zvinenge zvaita sei, kune vanhu vanotobveja kuti todzokera Jesu auya.
Asi vakukwengwe vanoti kune vamwe vari kudzokera kumusha vachirwara sezvo vachiona zviri nani kuti vafire kumusha pane kufira kunze kwenyika kusina hama.
Saka muchiona mutungamiri weZimbabwe vaMugabe vakaramba kuvigwa kunoradzikwa magamba vachichaonda kuradzika kunzvimbo yavanoda. Kune vamwe vanofunga kuti life haifi, inongochinja fomu. Nokufa kuri kuita vanhu necorona uko tovamana ndovigwa musango pamweya wangu hauzorori. Kuvanhu vatema tinozvikoshesa uye chisego chenyika. Saka munoti ndainda hangu kumusha ndichiri mupenyu ndiinde kuhama dzangu unondiviga.
Zvichakadaro utungamiri weMD isi inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBotswana unoti vava kushanda nemasangano akazvimirira ega munyika iyi mukubatsira zvezvarwa zveZimbabwe nezvekudya panguva yakaoma iyi. Munyori wezvekurongwa kwemisangano mudunhu iri vaElliot Mavoko vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chakaparurwa mushure mekuona kuti vazhinji vari kushupika munyika iyi.
Tatotanga danho iri tikita reach out nekutinje kutanga icommunication muZimba umu vanhu vari kustafa vanhu vaane nzara. Tobatsira sei vanhu vasati vaane option yekuti ndakuda kudzoka kuZimbabwe? Nekuti kune vamwe vanhu vakashanda izvizvi vasati vakwanisa kubhadhara mari dzavo, haagone kungoti ndaakubva ndakudzokera kuZimbabwe. Nekuti uchitongoenda kuZimbabwe hapana hope yekuti uchazodzoka kunoku anytime soon. Tiite maonera pamwe chete vanhu vabatsirwa nechekudya vari mudzimba dzavo. Takamirira kuti panozonzi vanhu vakutendera kufamba anoda kuenda kumusha oenda kumusha asingadosa.
Kunyange hazvo Botswana ichiri kubatsira avo vanoda kudzokera kumusha kwavo, vanhu vakawanda vakasiyiwa vari paPlumtree vakaudza Studio 7 kuti vakaburitswa nechisimba muBotswana, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasiye midziyo yavo. Chirwere cheCovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevaviri uye kuuraya munhu mumwe chete muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rachel Goba vesangano rePlan International, avo vachenge vachikurukura nesu nezviri kusangana nemadzimai nevanasikana vechidiki panguwa ino ye COVID-19 kana kuti coronavirus apo nyika dzakawanda neZimbabwe vakavhara nyika dzavo. Tichange tiri kunzwa kubva kuna Muzvare Goba kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai panguwa ino panyaya yemhirizhonga. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu Muzvare Rachel Goba.
Maita basa Sister Marvelous. Isu sePlan International tiri organization inomirira kodzero dzevana nevana vechidiki, atiroti ma young people, children and adolescents. Uyezve takayanyo tarisana nekodzero dzevana vasi. Tine provodo rekuedza kuti vana vasikana vasarodzwe vari vana vadiki, uyezve vasawanikwe vachibata pamuviri vari vana vadiki.
Makatarisa iyo nguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus lockdown, zvii zvamuri kusangana nazvo? Takatarisana nemadzimai nevanasikana.
Takatarisa nevana vasikana. Vana vasikana vari kuyamisema nyaya dzekushungurudzwa mudzimba. Chekutanga, nekuti kwakavharwa zvikoro, vana vari kunyanyoedza kudzidza vari kumba, wedza vari kuita mahome lessons kana kuti mavirtual learning. Vana vasikana vari kuchema kuti isu hatisi kuwanawo mukana yekudzidza kana kuti yekuverenga mabhuku, nenyaya yekuti makuseni seni ndisiri kumuka tichibatana nebasa rebumba. Kana dziri nyaya dzekunochera mvura kubhorani, vana vasikana ndo vari kuita basa iroro. Uyezve ngatinzwise nyaya yekuti kutobuda iko kwatinochera mvura kubhorani kuri kuva exposure kana kuti kuri kukonzera kuti wawane vanhu vanogona kusangana neutachiona hweCOVID-19. Uyezve vana vasikana vari kuchema kuti ngatibatsire nehanzvadzi dzedu, ngavauye vatibatsire munyaya dzekuita se dzekutsvaira kana kubika kana kupina mumba, kutose tiwane mikana yakafanana yekuwane kuone nguva yekuverenga mabhuku. Chechipiri, vana vasikana vari kubatwa chibharo mudzimba nehama dzepedyo. Kana vari vana sekuru vangakashanya, kana vari vana bamini, vana bankuru, vana baba, vana vari kuchema vasikana kunzi vari kubatwa chibharo. Kana kusiri kunzi chibharo, vari kubatwa munzira yavasinganzwisise, sokunge kungoguma zamu kana kubatwa kumashuro kuzvisisa vasinenge vasina kufarira. Ndo nyaya dzatiri kunzwa kunyanya kuvana vaisikana vechivi. Tichitarisa nevanhu vakuru madzimai, kuri kunzi bogozozo rawandisa mudzimba, vari kurohwa ende zvikuyanyobata vakadzi nevarume vavo vari kurohwa. Ndo nyaya dzanesa gender based violence yanyanya nekuti vanhu mulockdown hasha dziri kuwana. Vazhinji vanhu vaiita mabasa emaoko ekuti vaikwanisa kuwana mari zuva nezuva, asi nenyaya yekuvharwa kwakaitwa mabhizimusi hasha dziri kuwanda mudzimba. Vanhu vari kupedzera vabopotedzana, havasi kutaurirana zvakanaka. Medzisiro yacho madzimai ari kuita sei, ari kurohwa zvinhu zvisingabvumidzwe nemitemo. Gender based violence yawanda munyika panguva yelockdown. Ndo nyaya dzatiri kuwana kuPlan International Zimbabwe.
Kana paine vana vechidiki vari kuwanikwa ivo vachibhinywa panguva inoyi, vanofanira kuita sei?
Homu nyika iri kunzi iri palockdown, but hurumende yakatsanangura kunzi kune maessential service asina kuvhura. Mapurisa ari kushanda. Vana vasikana kana kuti vana in general, kana muchinge mabhizwa kana kuti vasikana kana muchinge mabhinywa, ngamhanye kumapurisa, ngamhanye kuchipatara. Uyezve pane maorganization atoshandidzana nawo akaita seChildline ane toll free number, namba yekuti munogona kufona ndeyemahara. Wega uri kufona uri pacellphone kana kuti paland, unongodhaila 11, namba iyoyo unowana rubatsiro.
Ko, kune madzimai vangange vari kutarisana nedambudziko irori rekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwanisiro rekuti vazvidzivirire panguva inoyi yelockdown, muri kuti kuna ana baba nyanya?
Madzimai ari kunewo nyaya yekuwana nzira dzinoita kuti vadzivirire mimba, macontraceptives, nenyaya yelockdown vari kuti kufamba kuri kuti. Kasi isusu sePlan International tiri kutaurirana nehurumende kuti no, masexual reproductive health service pachirongo ngaawanikwe ari pamaessential services list kuitira kuti vanhu vakwanisaita sei kudzivirira mimba dzavasina kuronga. Uyezve tiri kuti vana baba ngaasafunge kuti nyaya dzekudzivirira pamwiri ibasa remudzimai chete, nemiwo baba muri mazviri. Tiri kuti kana hazvisi kudzivirira, baba ngavaendewo kuchipatara.
Nguva yendiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Rachel Goba vesangano rePlan International kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maika basa Sister Marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Kunyange hedu pari zvino tiri kutepfenyura tiri kudzimba.
Tinotenda Marvelous nechirongo acha wapakurira vatereri nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemabasa edzidziso pamusoro pedambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19 ari kuitwa nesangano remuonde trust kuzvishavane mudunhu reMidlands. Muhurukuro yedu tabata vanoona nezvedzidzo, mitambo netsika musangano iri, vaEmmanuel Mike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaMike.
Ndinotenda vakandemire.
VaMike, tanzwa nezvembiri yebasa ramuri kuita rekubatsira pamusoro pechirwere checoronavirus. Mungatiudza kuti zvii zvamuri kuita munharaunda yenyu yezvishavani?
Chekutanga chatiri kunyanya kuita e-community sanitization, kudzidzisa vanhu vari kuno kumaruwa kuti tinofanira kuita sei kudzivirira chirwere checoronavirus. Vazhinji vanga vasati vaziva zvinodiwa kuti zvingacherekedzwa kuti munhu adzivirire kubva kuchirwere checoronavirus. Saka tiri kudzidzisa vanhu kugadzira masimple things zvakafanana nechinonzi chigubhu gear kana kuti gear tape, chekuti unochiisa pagedhe pako, munhu wega wega anosvika pamba pako anogeza maoko. Tichinge tichikurudzira vanhu kuti vaise safe muzvigubhu izvozvo. Saka izvozvo zviri kukurudzira vanhu kuti munhu anosvika pamba anoyaogeza, aakubuda zvakare anogeza. Izvozvo zvakare tiri kuzivisa pamabusiness centers, nekuti panosvika vanhu vakawanda. Then pazvibhorani tati kukurudzira vanhu kufamba tichiisa zvimagear tape pazvibhorani, topa vanhu sesi. Tikuenda zvakare kuzvigayo, ndokuri kusangana vanhu vakawanda, munhu anongoya nesagara rake pamwe rine utachiona. Saka tiri kudzivirira zvakare nomugayisi. Then kuzvinyorwa, tine maWriters Club atinawo. Tiri kukurudzira vana kuti vanyore zvavanoziva pamusoro pekorona, vachitumira kwatiri, vachitumira kuvamwe. Zvese zvavanoziva pamusoro pekorona tokurudzirawo vanhu vakuru. Tine blog rakagadzira ratakatoisa mapoems ekorona ekuti vanhu vanogona kuverenga ipapo.
VaMike, tinoona kuti zvikuru kumaruzevha vanhu vanoungana. Zvii zvamuri kuitawo panyaya yedzidziso pamusoro pezvinhu zvakafanana naizvozvo?
Tine hurongwa hwekuti vanhu paya paya pavanotambirisa chikafu vasaungana. Saka tinenge tichitaura nemadzishe, takambenge tichitaura nemakansela kuti vanhu kana vachihora mabhuku ngaasauya yese. Sekuno kwatiri tine 50 villages. Saka 50 villages dzikaungana kahwani, izvozvo zvinopisa vanhu panjodzi huru yokunge vachitapurirwa utachiona.
Tichiona kuti iye zvino kune mutemo welockdown uri kurambidza vanhu kufamba-famba, imi muri kukwanisa sei kuita basa renyu?
Tiri kushandisa zvikuru mafoni kufondera mameseges kumaauthorities, kuvamwe vanhu vatinozivana navo. Zvakare nditori nevhidhiyo takagadzira mudzimba imomo tichiziisa vanhu kuti ndezvipi zviri kudiwa, chii chiri kutaurwa kuti itai, chii chiri kunzi musaita. Tiri kuisa zvakare mameseges kuvanhu vatinoziva kuti ava ndo vanokwanisa kuudzawo vamwe munzvimbo dzavari. Hatisi kukwanisa kufamba sezvo kuine lockdown, asi mafoni edu ari kushanda, uye vanhu vari kungotoona mavhidhiyo amwe atinogadzira vakutongotedzera kuita zvatiri kuita. Ndikungodzidzisa vanhu kuti kana uchigadzira gear tape unochiita sei. Tinotiona nezvimashort vhidhiyo zvatakaita.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo, mitambo pamwe netsika musangano remuonde trust, vaEmmanuel Mike, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
soku isika tisenda ba